aje kubandikira uyu ane makore 22 nyima sere kuberekwa anogara nemudi wake takugomora vaviri ava ingochani dzinogara mumusha wembare muguta reHarare. Kubandikira anoti iye nemudikani wake vanoda kuti varoorane zviri pamutemo, asi vari kutadza kuita izvi nepamusana pemitemo inorambidza ngochani kuroorana.
Nemumwe wangu ndakatanga kudanana naye last year but one, ndo patakatanga kudanana, then 1 year tiri murelationship, then the second year zvichireva kuti 2022 kutanga kwake kuna na January ndiwo pandakatanga kugara naye kusvika pari zvino. Tiri kugara as a my brother because society yatiri kurarama tiri muZimbabwe haizi nyore. Ukazikanwa kunzi munotogarisana makaroorana, upenyu hunoenda panjodzi.
Kuvandikira anoti iye ndiye mudzimai ukuogomora ari murume muupenyu hwavo. Kuvandikira anoti vanorarama upenyu hwakaoma sezvo vemunharaunda yavanogara vachivinga ngochani.
Inini nemwangu hatibude pachena kuti ndo zvatiri, tinenge takahaidha, tinotongorarama semararamiro ari kuita vamwe. LGBTIQ aionekwe sevanhu muZimbabwe.
Kuvandikira nagomora vamwe vavanhu vakawanda muZimbabwe vari kurarama upenyu hwakadai sezvo mitemo yenyika isingabvumidzi kuroorana kwengochani. Ukuwo chivanhu chisingatambire kuroorana pakati pevanhurume kanawo pakati pevanhukadzi. Munyori mukuru wezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Swanda vanoti ivo kwavari sesangano havatombodyidzani nevese vanoita zvechingochani.
Zvivanhu ava hanhu hatidyidzani nevanhu ivava vechingochani, tine tsika hazvitopindirani nevadziva ichina dzatinoona kuti dzinenge dzidoti dzida kungonamira. Hatifanira kuti unwe poizini nekunyara kuti chichinhu chandiri kumwiswa ichi hachisiri chechi. Asi uchaziva kuti uri kunyara kuda kutaurira munhu kuti aiwa unhu hausi unhu.
Vasivanda vanoti ungochani hunoitwa nakudivatira naGomora hausi hunhu hwechitema, uye vanhu vakadai vanofanira kurapwa.
Hatifaniri kuti tinyegerere zvinhu zvichiitika munyika takatarisisa izvozvo. Muti moona makunakuna achiitika imosekerera moomberera maoko. Hukambozione kupi kuti murume anowanikwa nemurume? Saka hatizvitenderi. Mweya uyo totoona kuti vanenge vachida kutoti vangu vabviswe mweya wacho naiwoyo.
Asi nyanzvi mukuongorora nezvemararamiro engochani uye vari mukuru wezvirongwa zvemusangano rengochani reGays and Lesbians of Zimbabwe vaSamuel Matikure vanoti ungochani hachisi chinhu chitsva muvanhu vatema.
Tinoziva zvedu kuti mugara mumapoka edu akasiyana-siyana, mungava mumamisha mungai, zvinhu zvakagara zviriko. Tikaenda kumaarchives edu emunoZimbabwe kune nyaya dzakanyorwa makarikari ezvaimboitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana, umisha yakasiyana-siyana. Vana vakazhinji vaiwanzoti vakabatwa vari varume vairipiswa, ingave mombe kana kuti vaine mutengo waitemerwa wokuripa kunzi mashatisa musha.
VaMatikure vanoti ruvengo kuvanhu nekuda kwekusiyana kwavakaita nevamwe pakuumbwa kwavo runofanira kupera sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero dzekuti munhu azosarudzire zvaanoda uye kuti asashungurudzwe kana achinge achitevedzera kodzero dzake sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika.
Ngatiregei kuva tinosarudza vanhu tichivambunyikidza, angava murefu, angava mutema, angava mutete, angava weboka ripi mukuzvarwa kana kuti muchivanhu chedu zvatinoti rudzi, kana kuti munhu akasiyana newe ingave kumira pachimiro kana maitiro ake. Chero tichingovakidzana zvakanaka yatinoti ubuntu, Zimbabwe yedu inobudirira.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mitemo yemunyika haibvumidzi kuroorana kwengochani. Vanoti pakaumbwa bumbiro remitemo yenyika, vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakaramba kutambira mutemo unoita kuti ngochani dzitambirwe. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti bumbiro remitemo yenyika harivambidze kuti vanhurume kana vanhukadzi kuti vadanane, kunyange hazvo paine mitemo inorambidza vanhu vakadai kuratidzana rudo rwavo pane veruzhinji kana kuita zvepabonde pane veruzhinji. Sangano reGays and Lesbians of Zimbabwe rinoti vanhu munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana ingochani. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.